Mamirire zvinhu muZimbabwe zvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kunzwana nachiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vana chiremba tinavo, manesi tinavo, asi zvokushandisa hapana. Zvokushandisa zviri simple zvakaita semagirovhosi okupfeka vanhu vachiita basa ravo vachibata maronda, mabhandeji, mishonga, zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki inzi inoshanda hazvichisipo. Kubvira kumusoro kusvika kuzasi kukliniki yepasi pasi chaiko, tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvemazuva ese, zvokuti basa harichaitwi. Maoperation haasisiri kuitwa. Taakumirira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical, kozongatimhanya toita operation.
Vachuma, munoti nezvakaburitswa nezuro navana chiremba nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara, nekuti imi ine bato renyere ZANU-PF ndimi muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona matariro akaita chiremba akabuda musocial media nezuro echitaura nyaya emamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitika ipo paya, nekuti neni ndiri munhuwo sevanhu vese. Tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara, zvinhu hazvina kumira mushe. Zvisina kumira mushe kudaro ndiyoro nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii chiri kuitika. Vanhu vari kupomera mhosva kuZANU-PF nehurumende nezvinhu zvakadaro. Hurumende iripo, ZANU-PF ndiyo iri kutonga for sure. Kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho, asi kana tazvitakura ipo paya, let's go wider tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now, inini munombulawayo as I speak, kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuMDC, vamwe vacho vatori kuparliament, vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna Mambiro UBH uko, oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sei sei, opiwa mari asina kusupplya chunhu. Aita kudaro blame yako ya kuZANU-PF, blame yako ya kuhurumende. Yet isusu vanhu ordinary people are the people that are doing the corruption. Ndisi tikura zvinhu tikuita maghost invoices, ndozvinhu zviri kuuraya nyika, ndozvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo, ndozvinhu zvofanira kugadziriswa manje izvozvo.
Dr Madzwerera, manzwa nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubato kwenyu, munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura. Zvavataura zvese chokwadi, pandongopukana navo chete ndepo kuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC. Asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption, corruption yakawandisa munyika, corruption iri kuuraya zvipatara, zvese izvozvo tinowirira navachuma. Nyaya iripo ndezvokuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani. Ndosaka tine hurumende. Basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption. Isi tinoti vanhu vanoda kuita corruption ngavaende kujere, hazvina mhosva kuti ndive kupi kana kuti bato ripi.
Vachuma, mubvunzo uyu.
Problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabwens tiri vanhu vari sophisticated kereke. Kana tichiita nyaya idzi so ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabahwe, ipapo muZimbabwe haungatombomukwanisa.
Dr Madzwerera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muZANU-PF kunzi zvirango ndo zvakonzeresa kupararira kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika, munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vatsvangirai muinclusive government, hazvina kuimprova here? Kwaakune mishonga, kwaakune zvese zvinodiwa. Pane chakaa chachinja here panyaya inonzi masanctions achiwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muZANU-PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya inonzi masanctions against the president, against Warabadi. Kuya kunyepa kwayo, makamboona president vechinetseka? Havaendi kuAmerica kwacho here kana kune mahiyeni? But munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa effect yemasanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.